This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chibabvu 27, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichiita zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kunotori nedzimwe memba dzekomiti dzedu dzanga dzichiti aiwa kambani inenge iri kuremerwa nekushayiwa mari yekutenga mabhazi kuti awande. Saka yanga yadii kuti itwe privatize.
Komiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu yoshushikana nekutadza basa kuri kuitwa neZupco.
Masangano evanhukadzi oziya matanho ekutora kuitira kuti mikana yevanhurume ienzanewo nevanhukadzi.
Chizvarwa cheZimbabwe choenda kunodzidzisa zvecricket kuBangladesh.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Kambani yemabhazi anotakura veruzhinji yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti Zupco inoti ine urongwa hwekuzvimutsiridza mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mamwe mabhazi matsva anosvikazana pagore roga roga pamwe nemarori anotakura zvirimwa nezvimwe zvakadaro. Izvi zvabuda mukomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu umo mukuru wekambani yeZupco vaGeorge Masaire vanga vachitsanangurira komiti iyi mashandiro ari kuita kambani yavo. Komiti yeparamende iyi inonzi yaratidza kushushikana kukuru nemafambisirwo ari kuitwa kambani iyi pasi pehurumende uye nekunzwawo kuti hurumende haina urongwa hwekuisa Zupco mumaoko emakambani akazvimirira.
Vamasaire vanonzi vaudza komiti iyi kuti pari zvino kambani yavo ine mabhazi airi kumutsiridza anodarika zvishoma mazana matatu. Nengo dzekomiti iyi dzinonzi dzashushikanawo nedanho reZupco rekutenga mabhazi kukambani yefao yekuChina ichisiya anogadzirwa munyika nekambani yedhama. Zvinonzi mugore ra1980 pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Kambani iyi yainzi apo yainzi Salisbury United yaive nemabhazi aidarika chiuru nemazana mashanu asi nekuda kweuori pamwe nekusabatwa kwebasa zvine unyanzvi zvinhu zvizhinji zvaparara. Studio 7 yabata sachigaro yekomiti yeparamende vari nhengo yeZanu PF inomirira Makoni South muzvare Irene Zinde.
Zvatanga tichitarisira muhurukuro yatanga tinavo ndeyekuti chii chiri kunyanyonetsa kuitira kuti zvatiri kuona kuti mabhazi mashoma nenyaya yemacommuters muHarare ari kungofamba pese pese achiita max bendi akawandisa. Chiri kunyanyonetsa chii and uye tingabatsirana sei? Ndo yandingati musoro wenhaurwa yatanga tichikurukura navo vekuZupco.
Ivo veZupco vatiwo panyaya iyoyi?
VeZupco vanga vachiti tichekutanga kuti mabhazi anga ari mashoma vane dambudziko rekuti shareholder inowa ndiyo hurumende pachayo haina kana kobiri ndingati kwemakore akukwana kana kusvika kumashanu vamboisawo mari yatinoti pachirungu capitalization yekuti mabhazi manyowani akawanda kuti atengwe. Saka zvavari kuita iye zvino vane urongwa hwekuti gore rega rega vanofanira kutenga mabhazi anoita 100 nekambani yavakabvumirana nayo kubva kuChina. Pamabhazi ekutanga vakambotenga vakamboita matambudziko akafanana nekuti mabhazi aya anga ari mabhazi angasingapindirani nemigwagwa yedu yekuno kuAfrica. So vanga vaine inonzi technical team, proper after sales, ngati marketing yavo yeku China vakazogadzirisa nyaya iyoyo mabhazi akuya amabhazi anopindirana nema road kana kuti nemigwagwa yekuno kuAfrica kwatiri.
Pane vamwe vari kuti hurumende yarakidza kunge yaremerwa kuti irambe yakasimudza kambani yeZupco. Yadi kuti kambani yaiswawo mumaoko evamwe vanganzi private kana kuti vakazvimirira. Sekomiti munoonawo sei nyaya iyo kana maonero iwayo?
Isu kunotori nedzimwe memba dzekomiti dzedu dzanga dzichiti aiwa kambani inenge iri kuremerwa. Nekushaiwa mari yekutenga mabhazi kuti awande. Saka yanga yadi kuti itwe privatize. Asi ivo veZupco vakuru veZupco vari kuti ivo tikaiita privatize kana kuti kuisa mumaoko ana muzvina kambani tinoonekwa takudzokera futi kwekuomesera vanhu vedu vasina mari vatinotarisira kuti ndo vanofanira kushandisa mabhazi eZupco.
Avangwarisa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu vari nhengo yezano PF inomirira Makoni South muparamende muzvare Irene Zinchi vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Masangano emadzimai emuZimbabwe nemamwe munyika dzemusangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC ari kuenderera mberi nemusangano wemazuva matatu muJohannesburg, South Africa, vachizeya pasvika dunhu iri pakuzadzikisa chisungo chekuti pave nezvikamu zvakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi mukutongwa kwematunhu nemumatare eparamende kana kuti 50-50 gender campaign. Musangano uyu uri kupera mangwana uye uri kuitwa kuburikidza nesangano Regender Links ne Southern Africa Protocol Alliance. Vanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi mashanu vari kupinda musangano uyu. SADC yakabuda nechisungo chekuti panosvika gore ra 2015 inenge yakwanisa kusvitsa zvikamu izvi.
Nekuda kwebumbiro remitemo idzva, Zimbabwe yakwanisa kuwedzera uwandu hwemadzimai mudare reparamende nezvikamu gumi nezvisere kubva muzana. Asi nyika dzakaita seSouth Africa neMalawi dzinonzi dzichiri kumashure. Asi Mauritius inonzi iri kuita zviri nani pakuwanisa madzimai mikana yakafanana nevanhurume. Kunyange hazvo munyika zhinji vanhukadzi variyo vakawanda kudarika vanhurume, izvi hazvisi kubuda munyadzi zvematongerwo enyika kana muzvinzvimbo zvepamusoro izvo zvagara zvichienda kuvanhurume.
Tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU muzvare Tsitsi Muhlanga ava vari kumusangano uyu kuti tinzwe zviri kuitika.
Musangano unonzi Gender Links unoita masummit every year. Saka gore rino Women in Politics Support Unit neamwe misangano inoshanda Zimbabwe nemacouncillors nevanotungamira nyika munyaya the local government vari kunoku kuti vakwikwidzane nevamwe vavo vemuSADC. Sando zvatikuita kuJoburg zvinopera mangwana manheru ndopatinozonzwa kuti kune vamwe vedu here vakakwanisa kuratidza vamwe basa ratikuita rinonga rakanangana neSADC Protocol on Gender and Development.
Imi seWIPSU zvii zvamuri kuita ikoko?
Isusu seWIPSU takasarudzwawo sevamwe vanokwanisa uya kuzomirirawo Zimbabwe tichitaura nenyaya yedu yeVote for a Woman campaign. Vote for a Woman campaign takaimhanya muna 2013 pataikurudzira vanhu kuti vavhotere madzimai. Saka takaonekwawo takakodzera kuti uyo kuno tiratidzawo vamwe vemuSADC basa ratikuita kukurudzira madzimai anonga achida kupinda muzveutungamiriri wenyika.
Tichitarisawo iro danho rekuti madzimai ange achimiririrwawo kana kuti yatinoti 50-50 campaign iyi, Zimbabwe tichitarisa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kuAfrica kana kuti dziri muSADC, mungati iri kukwanisawo here kuti inge yakwanisa kuva nemadzimai zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% kusvika mugore ra2015 sezviri kudiwa neSADC?
Zimbabwe inokwanisa kunge ichiita zviri nani. Asi pari zvino deadline ye2015 hatisi kuibata. SADC Protocol on Gender and Development yanga ichiti tinofanira kunge tasvika paiyo 50-50 muna 2015. Batse shwa munu ziyo, my elections are 2013, ndo angare kupesera tisatabata 2015. Asi, tokwansa kuti Zimbabwe yaka ita zvirinani muna 2013. Tane 34% ku parliament, ne 17% ku local government. Saka madzimai akupinda homu mutungamiriri wenyika. Asi tinofanira kuramba tichishanda kuti vakwanise kuramba vachipinda vaka neuwandu wavo.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU muzvari Tsitsi Mhlanga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mauto nemapurisa makumi mana nemashanu emuNigeria afa nhasi mushure mekunge arwiswa nevarume vanga vakapakatira pfuti vanofungidzirwa kuti ndevechikwata cheBoko Haram muguta reBunyadi. Mazana nemazana evarwisi ava vapinda muguta riri mudunhu reYobe vari pazvimudhudhudhu pamwe nemotokari. Mumwe anoshanda neNigerian Joint Task Force audza VOA kuti mauto makumi maviri nemana pamwe nemapurisa makumi maviri nemumwe vanonzi vafa zvichitevera kurwiswa uku. Munhu uyo asiri kuda kuburitswa zita rake anoti varwisi ava vatora motokari dzemauto dzehondo pamwe nedzimwe motokari ndokuenda nazvo. Hapana mashoko aburitswa kana paine vanhuwo zvavo vafa kana kukuvara muchiitiko ichi.
Mutungamiri mutsva wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vasangana nemumwe wavo wemupakistan vaNawaz Sharif muhukuro dzakanangana nekusimbaradza kushamwaridzana kwenyika mbiri idzi idzo dzagara dziri makara asionane kwenguva yakareba. Vatungamiri vaviri ava vanonzi vanyemwerera vakakwazisana vasati vatanga hurukuro dzavo nhasi. Hurukuro idzi dziri kuitirwa muNew Delhi. Uye zvinonziwo mutungamiri weIndia akakatyamadza vanhu vakawanda apo akaerekana angokoka vaSharif mukutoriswa kwake mhiko nezuro. Aka kakavake kutanga mutungamiri wePakistan achinge ari paurongwa hwakadai muIndia. Vatungamiri veSri Lanka, Afghanistan, Maldives, Bhutan, neNepal neMauritius vakange vari pakugadzwa kwavaModi uye vachaitawo hurukuro navaModi.
Mauto ari kutonga muThailand achengetedza rimwe gurukota muhurumende yakabviswa nechisimba. Maminitsi mashoma rataura kuti kupedigurwa kwehurumende svondo rapera hakusi pamutemo. Mauto apinda zvechisimba munzvimbo inoshandiswa nevatori venhau vekunze ndokutora vaimbova gurukota rezvedzidzo vachatron Chaisang ava vanga vachangotanga kutaura nevatori venhau vekunze ava. Mumashoko avo kuvatori venhau vachatron vati kupedigurwa kwehurumende kunowedzera mhirizhonga yezvematongerwo enyika vakati vakazvipira kusungwa. Vachatron munhu anga achitsvagwa nemauto zvichitevera kuramba kwavo kuenda kwavakanga vadaidzwa nemauto aya. Makurukota mazhinji pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende vakatochengetedzwa kare nemauto. Mauto akatora masimba ekutonga nyika nemusi wechina achiti danho iri raikodzera sezvo richikwanisa kumisa mhirizhonga, kudzosera runyararo munyika pamwe nekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Gurukota rinoona nezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vari kurudzira kumiswa nechimbi-chimbi kwemabasa emauto emuUkraine ari kushandiswa pavatsigiri veRussia kumabvazuva kweUkraine. VaLavrov vati Russia inotsigira matanho ose ekuedza kutsvaga nzira dzerunyararo dzekupedza mhirizhonga. Kurwisana kwakaenderera mberi nezuro kumabvazuva kweguta reDonetsk uko kwakarwiswa nhandare yendege. Gurukota remuUkraine rinoona nezvemukati menyika vaAsen Avakov vanoti mauto ehurumende yavo atora nzvimbo yaimbenge yatorwa nevari kuirwisa.
Pane kupesana kukuru kuri kuitika mukanzuro yavana soro jenamu MDCT pamusoro pezvakaitika mushure memusangano weGuardian Council shondo rapera. Sachigaro wekanzuru iyi amai Sekai Holland vanoti mangwe mashoko akaburitswa mugwaro rakanyorwa mushure memusangano wavo aisave chokwadi. Amai Holland vanoti musangano wavo vakashora mapato ose ari kurwisana uye ukakurudzira kuti pasave nemhirizhonga. Asi gwaro rakaburitswa rakashora chete chikwata chiri kuzviti MDC Renewal Team rikati zvakare kanzuro yavana soro jena ainei nemusangano wakaitwa kuMandel. Imwe nengo yekanzuro iyi vaKornelius Mubayiwa vanoti vanowirirana naamai Holland kuti musangano wavo hauna kutora divi rekutsigira. VaMubayiwa vanoti veichokwadi kuti gwaro rakaburitswa kuvatori venhau rainge rachinjwa kubva pagwaro ravakabuda naro mushure memusangano wemazuva maviri. Asi imwe nhengo yekanzuro iyi vaJeff Makore vanoti mashoko ari kutaurwa naamai Holland nevamwe vavo haasi echokwadi. Chris Gande weStudio 7 aita hurukuro navaMakore kuti tinzwe zviri kuitika.
Kudistensa kwatozviita handi kupretenda. Isu takangotaura pamusangano watakasangana musi wechina nechishanu kuti aiwazve hatigoni kuti tizviti tiri pati yemusangano wakachewa nava. Hava sipepa ngomu. Doo chimiru jasa angu ita baba.
Ii. Saka, muno vumira na ere ne mashoko ari kutaurwa na Mai Holland ekuti statement yaka zo chinja?
Hapana statement yaka chinja. Nokuti kunyorwa pakutanga kwe statement iyo yaka nyorwa na Mai Holland. Pakando yinyora kumba, wodzoka statement iyo haina kuverengwa ne top committee Guardian Council. Yaka zongo uya yongo verengwa muna vanhu. Ndoda kunditaure nchiti yaka zongo upiwa mukati medare. Na vedare havana chavaka kakavara nokuti havana kuziva kuti chii chiri kuitwa. But yavaka pai iyoyo yanga isina statement yatakataurirana navo. Zvinhu zvatakanyozva vakanyora imomo zvisina kumirira zvakapa mukati menhaurwa yavanhu kuti tinofanirwa kuti tizviite distance kubva kusangano wekumandero kachewa navasipepa ngomo. Saka ivo pachavo havana kuzoisa mastatement iwayo. Zvichireva kuti chinyorwa chavakanyora, vakanyora havo asi handizvo zvakazvaurira mana vanhu. Mashoko atakazogadzirisa sindo yedu chaiwo. Ndoda tose vanhu vakatenderana kutive ndechakati nechakati nechakati. Kana voti yakachinjwa, koyo aigo iverengerei kana yange siriyo. Chikonzero chaiva chei chekuti vave statement iyo.
Nhengo yekanzuro yavana soro jena muMDCT vaJeff Makore vachitaura vari parunare naChris Gande weStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata amai Holland sezvo nhare yavo yanga ichinetsa.
Basa redu ndere kukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vatereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vatereri. Nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pa Studio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvemunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira ma text messages panamba dzinoti 001 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001 202 465 0318.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nekambani yeZupcom.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi Manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei ma text message panhamba dzinoti 1 202 465 0318, muchitudza nhamba dzenyu kuitira tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu pa live talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pa web pedu pa www.studio7news.com, muenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1 202 617 2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Munhau dzedu dzemitambo, mutambi wecricket ane mukurumbira pasi rose Heath Trick awana basa kuBangladesh, uko anyorerana chibvumirano chemakore maviri. Strick achange achiita basa rekudzidzisa vatambi vecricket sezvaaita ari muZimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna Strick, uyo akambova murayiridzi webowling muchikwata cheZimbabwe cricket. Asi vanongorora nhau dzemitambo yecricket vanoti nyika inenge yarasikirwa neunyanzvi hwepamusoro-soro, sezvo mutambi uyu anga ari mumwe wezvipangamazano mutambo uyu muZimbabwe. Strick akambotambira nyika achiri mudiki, akamboenda kunze kwenyika asati adzokazve mugore ra2009 kusvika gore ra2013 semukuru webowling. Zimbabwe cricket pari zvino iri kutarisana nedambudziko rekushaya mari yekushandisa nekubhadhara vatambi. Asi zvinonzi yakaramba rutsigiro rwayainge yapiwa nesangano reInternational Cricket Council, sezvo rwaiuya nemirawo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe cricket sezvo nhare dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo yecricket muzi wetu Hadebe kuti tinzwe maonero ake panyaya iyi.
Sekuona kwangu ndofunga pare zvinanga angati mirembichana kuti ange achipatsira Zimbabwe, anga asiri kumastructures acho, saka zvinoramba zvisina kuchinja. Asi pakuti semunhu akakurira muno muZimbabwe iyezve achitamba cricket, zvakakosha kuti vanhu fanika vana hit streak kuti tinge tichivashandisa kuma national structures. Asi tinoona kuti nguva zhinji hatimbovashandisa, iyezve vanopedzisira vakuenda outside Zimbabwe vachitoenda kunoita zvakanaka ikoko. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinofanira kuti tinge tichigadzirisa, tinge tichiona kuti zvinonyatsofamba nemazi, tinonyatsoona kuti tinovashandisa ivo vatambi vava nevakochi vemuZimbabwe. Saka inozoita big loss nekuti one feels that munhu aitofanira kuti ange achipatsira Zimbabwe cricket.
Tombotarisa iwo mutambo wekiriketi munyika wakamira sei pari zvino?
Pari zvino tikati isusu uri very low, zvinhu zvacho hazvisi kunyatsoonekwa kuti zviri kuenda kupi. Problemu iripo ndeye mari, mari haipo. asi tinotarisira kuti avanorana cricket kana vakawana mari mutambo wecricket unogona unge uchienderera mberi.
Tiri kunzwa kuti pakange pane mari yanga ichibva kuInternational Cricket Council yanga yavimbiswa iyo Zimbabwe cricket. Zvamira sei panyaya yemari?
Zvakaitika ndezvekuti iyo Zimbabwe cricket yakaramba mari yacho iyi. Nekuti yaiuya neizvi zvinonzi maconditions anenge aiswa neICC. Saka vanotarisa nezvemutambo wecricket vakazoona seunge maybe vaizoshaya izvi zvavanoti independence yavo yavanoda kana vachirana game yecricket. Ndosaka vakaramba izvozvo. Iyezve vaitoona unge inzira yekuti vange vachivavhisa muofisi vanga vasingazvione kuti mari dzacho dziri kufamba sei dzecricket yacho izvozvo. Saka ndosaka vakaramba kuti vange vachiuya. Asi takatarisira kuti maybe vachakwanisa kuti vange vachitsvaga mari kune mamwe makonazo kuti vange vachibatsira mutambo wecricket.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo yecricket vamuzi wetu Hadebe vachitaura vari muBulawayo naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vateereri, musakangana kuti Studio 7 iri kukurudzirai kuti musarudze shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimi yegore rino ra2014. Sarudzai kubva pamubato wepagedhi, munwisi, mutambi wepakati nadefender kubva pashasha dzenyu dzemuAfrica.
Kuvhota kuri kupera musi wa12 chikumi. Munogona kuvhota panhare mbozha paindanet kana kutumira maSMS mazitai vatambi vamunenge masarudza kunamba dzinoti 001-202-670-1867. Kambo hondo kubva kuna munyaradzi Matarutse na Oliver Mutukudzi tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Komiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu yoshushikana nekutadza basa kuri kuitwa neZupcom.
Masangano evanhukadzi ozeya matanho ekutora kuitira kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi ienzaniswe.
Chizvarwa cheZimbabwe choenda kunokocha cricket chiri kuBangladesh. Tavatashuka kumagumu chilongwa chedu cha nasi. Tinoemba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu. Talks here mina Sandra Nyera na Chris Kande.